Zvino hazvina kumira zvakanaka munyika yedu yeZimbabwe. Mitengo iri kukwira zuva rimwe nerimwe. Hatichatokwanisi kuti tizvikwanisewo kutenga isu vashandi vazhinji. Sezvamuri kuona mapurisa ari kuchema, vashandi vese vari kungochema. Tinotarisa zvinhu zvakaita semafuta kuti zvaakutoda madhora anosvika iwo manomwe ekunze kwenyika kuti utenge mafuta chigubhu chimwe chete che 2 liters. Kuti utenge mazowe 2 liters yevana zvaakutoda madhora mashanu ekunze kwenyika. Kuti utenge pakiti rimwe chete rematemba hafu yekg unonga wachitoda mari inosvika iyo madhora 14 ekunze kwenyika. Saka mari idzi hadzikwanisike kuti isuwe ruzhinji tiwane mari dzakadaro. Zvaakureva kuti vanhu vakufane nzara, vanhu havasi kugona kutenga mafuta ekubikisa ekuzora, havasi kugona kutenga chikafu chekudya. Tiri panguva yakaomarara kwazvo munyika ino yeZimbabwe.
Chii chiri kukonzera kuti mitengo yezvinhu ikwire zvakadai vamutasa? Tiri kuona kuti chinhu chese kusvika kunyama chaiko zvava kungoita muramba mhuru.
Nyaya yemitengo iyi haina chimwe chinhu chiripo. Hatisi kuroiwa basi nyika, asi kutotadza kutungamirira pane zveupfumi hwenyika, kutadza kuronga zvinhu zvedu zvepfuma yenyika nemari yenyika. Takazvitaura paya bhangi guru renyika naminista wefinance waMthuli Ncube tichivaudza kuti hazvikwanisiki kuti munyika munomu tishandure titange kushandisa mari yedu, nokuti zvinhu hasari zvamira zvakanaka, upfumi hwenyika husati wanyatsa kugadzikana. Saka mari yemuno ndiyo yarambwa nevazhinji, kwakudiwa mari yekunze. Chanetsa ndechekuti isu tiri kushanda tiri kutambiriswa mari yemuno isingachashande ava marara, asi kwatinotenga vanhu vanoda kutishandise mari yekunze, madhora ekuAmerica. Saka ichocho ndo chinoda kugadziriswa kuti munhu wese ari kushanda apiwe mari yekunze, atenge nemari yekunze. Nokuti nyaya yanetsa ndeyemutengo uripo pakati pemari yemuno nemari yekunze, exchange rate, ndo iri kuita kuti zvinhu zvikwire. Saka zviri kuomera isu tisingabati mari yekunze vashandi, zvopfavira vanoshambadza zvinhu zvavo vemabhizimusi vanonga vachibata mari yekunze.
Chii chaita kuti iyo mari yemunyika ipedzwe udzamu hwayo vamutasa?
Mari yapedzwa udzamu nokuda kwezvinhu zvizhinji. Chikurukuru ndechekuti bhanga hombe renyika iri kuramba ichiprinda mari, ichiburitsa mari, ipo pasina upfumi hunoichengetedza simba rayo. Chimwezve chechipiri ndechekuti mari chaiyo yokunze iri kumorwa, posara paine gomba. Gomba iroro roshaiwa kuti rinovharwa sei. Tiri kuona zvinhu zvakaita seuori huri kutora zvepfuma yenyika ichibuda kunze kana kushandiswa nevamwe, asi pasina chairi kuunza kunyika. Tikatarisa zvicherwa zvedu muno hazvisi kuunza pfuma yakakwana munyika, nokuti zviri kutorwa zvichienda zvisina kugadzirwa. Pamwe pacho zviri kubuda nemutoo usina kururama nenzira isiriyo, zvokuti nyika haisi kuwana mari pazvicherwa zvedu. Saka mari yedu yemuno yabva yashaya chinhu chinoisimbisa. Saka tiri panguva yakaoma, nyika haina kumira zvakanaka, zvikwereto tinazvo zvakanyanyisa zvakatidzipa pahuro. Saka hatikwanisi kuwana zvekuti tiwane imwe mari kuti tigone kuti mari yemunyika muno igadzikane. Saka tiri panguva yakaoma pari kuda kugadzirwa navanhu vanoisa nyika pamberi, vasingaise zvido zvavo pamberi.